takazangana kuveri kwechuru chatainongaishwa ukashaya pekupinda nekunyara ndikatirega kutya uzambonyara kani uzambonyara kunzi uri mwana wemutema uzambonyara kani uzambotya
unozodadanei kana usinga dade nerutsi rwako usina chimiro
unodadanei
unozodadanei
unodadanei
kana usinga dade nerutsi rwako usina chimiro unodadanei
unge banda rambuya nehanda unodadane utema wakanaka nekuti une ganda rambuya nehanda unodadane utema
wakanaka
tarisa pachiringiro uone kusiyana denga emwana mtema tariza bazingiro onde kusiyana urizoroga denga emwana mtema wozindamira madziro mazvingo maguru chimiro cheZimbabwe wozi amshana Wozindamira madziro mazvingo maguru chimiro cheZimbabwe
Wozi amshana
Kungonzi mwana wevhundine hakuna chimwe chiri nani Kunditi mwana wevhundine hakuna chimwe chiri nani Kungonzi mwana wevhundine hakuna chimwe chiri nani Kunditi mwana wevhundine hakuna chimwe chiri nani Unge ganda rambuya nehanda Unodada neutema Wakanaka
Nekuti une ganda rambuya nehanda Unodada neutema Wakanaka
Tariza pachiringiro uone kusiyana Tsaraga denga emwana mtema
Tariza pachiringiro uone kusiyana Uri tsaraga denga emwana mtema
Thank you.